yaizoshumisana nemindukutoita urongwa hwekanzi hwebhoya 2020 yatikati programu of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asongana neguta. Chekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari yairi kuwana ukatarisa manyaya dzekuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Saka tiri kuparura chikamu chidikidiki chatichakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vagomba?
Tichakwereka mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwereka tichimboita road patikulari muCBD yose tomboita maroads yedu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvezvikamu kusimbisa zvinhu zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools atinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chechi, hatikwanisi kuvaka masekondari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopi kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore rati kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatinoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa vanofanirwa kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tikutarisa kuti tichange takwanisa kuwana mvura mugaweni panyama. Nekutaura kwandakaita nehurumende kuti dhamu rechivero rapashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tinoita kuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapirisa mvura inosvika kuvagari yakati wandei. Ndotitaura kwandiri kuita neni vakomana vari kutoshanda pamoto njefuri kugadzirisa maclarifier, mafinkers, mawesi ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatiri kufarira gore rinouya.